Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati kugadzwa kwaitwa vatongi ava kucharetswa kutongwa kwedzimhosva munyika.
Chinobatsira kuti nyaya dzinge dzichiitwa nenguva dzisagarise dziri kumadzitare dzikasire kuitwa.
Mutungamiri wesangano rinomirira magweta munyika, Relo Society of Zimbabwe, Amai Rumbidzai Matambo, vati kuwanda kwevatongi kwakanaka nekuti kunoita kuti matare atonge mhosva nekukasika. Sivati havasifara nekushomeka kwemadzimai pavatongi vagadzwa nhasi. Pavatongi gumi nemumwe vagadzwa nhasi, vatatu chete ndivo madzimai. Vanongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu, vatendai Ruben Mbofana, vaudza Studio 7 kuti kunyange kuwanda kwevatongi kwakanaka, zvakakosha kuti vatongi vaite basa ravo vasina divi ravakarerekera.
Asi chiri kutinetsa izvino ndechekuti tiri kuona kuti vamwe mazita ari pane vanhu vakadomwa nevamunangagwa, vanhu vanotozikana kuti ndo vakaita mukurumbira yekutongera vanhu vanopikisana nehurumende nemitongo yakaomarara. Kazhinji zhinji vachinyimwa kodzero dzavo dziri pabumbiro romutemo dzebheo dzekuti vatongo vachibva kumba. Taiona vahopo chingono vakatobhoo shungurudzwawo vachibvisirwa gweta ravo ravanga raivamirira vaBeatrice Mutetwa.
Asi vaziyambi vanogaro taura kuti vatongi vanoita basa ravo pajekerere uye hurumende haipindire pamashandiro avo. Zimbabwe yave nevatongi vedare repamusoro 56. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.